get it. Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wemuvhuro, zvita 6, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti pari zvino vashanyi vange vari kupinda munyika vasingamanikidzwi kuvhenekwa zvakare COVID-19 kumbogariswa kwavo vega, sezvo bazi rezveutano ranga richiri kugadzirisa zvinoda kuitwa. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, vamwe mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzotarisirwa kuvheneka mutumbi wemurwere wekodzero dzevanhu vadhewa mavhinga kuti dzione kuti chii chakakonzera rufu rwavo. Dare repamusoro rinochenura mutori wenhau Hope Chingono panyaya yaanga achipomerwa yekukurudzira vanhu kuita mhirizhonga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti pari zvino vashanyi vanga vari kupinda munyika vasingamanikidzwe kuvhenekwa zvakare COVID-19 panhandare dzendege kana pamabhodha nekumbonziwo vanogariswa kwavo vega kwemazuva gumi, sezvo bazi rezveutano ranga richiri kugadzirisa zvose zvinotarisirwa kuitwa. Bazi rezveutano svondo rapera rakazojekesa mimwe mitemo iyi nezvimwe zvezvinhu zvinoda kuitwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Mahomba.
Hachingati kunono vaiwa, kana makatarisa iya inonzi statutory instrument yacho yakabuda ichinyatsokupa gwaro racho, netingati madetails acho kuti vanenge vadzo kwavanoda kutestwa futi vanozoiswa maquarantine, mukanyatsorongorora gwaro iroro rinenge richitaura kuti awe minutes of health and child care, ndo anozonyatsokupa mamwe madetails acho, ndozviri kutoitika izvozvo.
Asi pane zvimwe zvaiitwa here pari zvino, Dr. Mahomba?
Mazuva mairi mashomapfuura takatoona ministry yedu sezvo wariwo wari pasi, wariwo tingati ndowari kumhanya nendima kumapost of entry ikoko nemaport health officers avo, wakatonyora gwaro rakaenda nyika NBS ichitaurira mapm maprovincial medical director edu netimu dzavo kuti vanofanirwa kubata vanhu zvakaita sei, vanofanirwa kuita sei, zvese izvozvo. Zvakare gwaro iroro statutory instrument inototaurawo kuti pane dzimwe nguva unogona kuita inonzi self quarantine. Saka ndizivi kuti kana vanhu vachitazi hatisati akuendeswawo maquarantine, kwava kuda kuendeswa kumaquarantine here? Kana kuti tingangoona kuti haoni nichovels zvikada pane zvino naira negwaro restatutory instrument vari kuendesa vakawanda kudzimba kuti waite self quarantine, wachiona kuti zvimwe zvese zviri mugwaro here, kuitira kuti pawaya washomo vanenge vachida kuiswa mumainstitutions equarantine vanenge vachizova maneja zvakanaka, nekuti tinenge tichida kuti tibatewo vanhu vedu zvakanaka.
Kose zvakakosha kuti munhu akanzi amboende pasina vamwe kana kuti muquarantine aite izvozvo, zvakakosha sei izvozvo?
Zvakakosha kanyenye, nekuti tinenge tichitika kana ukanga wauya uine chirwere ichocho unogona kuchiparadzira. Saka tinenge tisingadika kuti chipararire nyika yese iyoyo. Saka zvakakosha zvakanyanya kuti munhu anenge anzi ngaquarantine ngaagare panzvimbo ipapo. Angango ari kuquarantine ari kumba kwake, ndaagare pamba pake ipapo, asafambi famba achiparadzira chirwere shure.
Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zvina nemazana manomwe nemumwe, kana kuti 4,701. Vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu, kana kuti 525, vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nepfumbamwe, zvine makumi mana nematanhatu, kana kuti 139,046. Vanhu mamirioni matatu nezviuru mazana masere nemakumi manomwe nemana, zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 3,874,694 vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba iyi kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamirioni maviri nezviuru mazana masere nemakumi masere nemana, zvine makumi mana nemashanu, kana kuti 2,884,045. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Nyanzvi dzezveutano dzinonzi dziri kuronga kuita ongororo, kana kuti post-mortem, chero nguva kubva nhasi yekutsvaga chakauraya murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira vadewa mavhinga avo vakashaya nemugovera vari kusouth africa vave nemakore makumi mana nemaviri. Mumwe wemhuri ane ruzivo nezviri kuitika audza Studio 7 kuti danho iri rinogona kuitwa nhasi kana kuti mangwana, shure pezvo mutumbi wavo wozotarisirwa kutakurwa kuenda kumusha uko vanotarisirwa kuzoradzikwa. Izvi zviri kuitika panguva iyo vemasangano akasiyana-siyana akashanda pamwe chete navamavhinga ari kutaura pamusoro pekurasikirwa kwavo nekushaya kwegamba rekodzero dzevanhu iri. Mumwe vari kuchema-chema kushaya kwavamavhinga ndiva Dennis Juru, mutungamiri wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association. VaJuru vanoti kushaya kwavamavhinga ipfumo rakabaya vanhu vakawanda pamwoyo, sezvo akanga ari munhu akanga achibatsira vamwe asingatarise kuti wabuda mbamani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tarasikirwa nebango repakona, tarasikirwa nebango guru mumusangano reInternational Cross Border Traders Association. Vamavhinga vanga vari munhu wekuti anga achibatsira chero zvisinei nekuti uri wesangano ripi, uri werudzi rupi, unotaura chirudzii, une ganda rerudzii. Amavhinga vanga vachimira nemunhu wese vasingatarise kuti uri murefu kana uri mupfupi, uri mukadzi kana uri murume. Tarwadziwa zvikurusa kunyanya hangu inini saDennis Juru, chero ukati washaya hupfu Amavhinga vaibatsira vasina kana rusarura kuti ndiwani washaya hupfu, zvichibva nekupi zvafamba sei. Saka ndine urombo chaizvo nekushaika kwavamavhinga. Tinoona kuti dambudziko rawira vanhu vakawanda rekushaika kwavamavhinga. Tichaona musiyano hweupenyu mushure mekunge vamavhinga vashayika. Zvichatora nguva kuti tiwane mumwe munhu anonzi anokwanisa kutora basa ngara rachiitwa navamavhinga mukati mevana veZimbabwe, mukati mevana veAfrica, kunyanya muSouthern Africa muno mavarwira kodzero.
Ndeyapi mabasa amunganongedza amungati makuru akaitwa navamavhinga kana anga achiitwa navamavhinga kuvana vemuchamhembe kweAfrica nevana veZimbabwe sezvamuri kutaura
izvi? Izvozvo vanga vachirwira kodzero dzevana veEswatini. Tinongoza zvese kuna Mwari kuti aiwa navo vana veEswatini zvichaita mushe, Mwari vachatipa vamwe vamavhinga. Vana veZimbabwe mushure mekunge mapemiti anzi haasi kurenyuwa, tese tanga tangotarisa kuti amavhinga vachabatsira kuti mapemiti arenyuwe, vataure nehurumende yeSouth Africa semunhu anga achiremekedzwa zvikurusa pasi rese, chero kuEurope, chero kuAmerica, chero kupa amavhinga vanga vachizikanwa nekurwira kodzero dzevanhu. Saka shoko ravo rimwe chete chairo hapana anga asingaridairi. Tarwadziwa, tabayiwa.
Ndezvipo zvimwe zvamunorangarira nazvo vamavhinga?
Hama finga waiti ukavaona, wakabata ma earphones hao, waiti pamwe ndi journalist, vashitaura nema journalist, munu anga ari kwese kwese, wakabata na nevanu vese, taraskiri wa shukurusa panawa mavinga.
Avo vangawari mutungamiri we International Cross Border Traders Association, va Dennis Juru, vari parunare mu Johannesburg, South Africa, na junga kandemiri we Studio 7. Dare repamusoro rehigh court nasi rarasa nyaya yanga ichipomerwa mutori wenhau anoshanda akazvimirira Hopo Chingono yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati gore rapera. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vajustice yavonga musitu vatura mutongo wekuti Chingono achafanira kutongwa nemhosva yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga. Vamusitu vati mutongo wemutongi wedare ramagistrate amai vongai muchuchuti guriro wekuti Chingono aenderere mberi nekutongwa nemhosva yanga achipomerwa usende kweparutivi. Vachiti vachuchisi venyaya iyi vakatadza kugutsa dare ravo kuti pane mhosva yakaparwa naChingono paanonzi akashandisa dande mutande rake retwitter gore rapera kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Amai guriro vakanga vatura mutongo uyu zvitevera chikumbiro chakanga chasvitswa kudare nemagweta aChingono achiti mapepa akasvitswa pamberi pedare nevachuchisi anga asingaburitse pachena kuti ndepapi pakakurudzirwa kuratidzira zvine mhirizhonga naChingono. Pane zvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter zvakazoita kuti Chingono akwire kudare repamusoro. Hurumende yanga ichiti Chingono akapara mhosva iyi pakakurudzira veruzhinji kuti vaende kunoratidzira musi wachikunguru 31 gore rapera pakanga pashevedzerwa kuratidzira nesangano reJuly 31st Movement iro rinotungamirwa navaJacob Ngarivume. Rimwe remagweta aChingono vaDoug Coltart vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
The High Court dismissed the charges of incitement to
public violence. Dare repamusoro rarasa mhosva yekukurudzira mhirizhonga yakachipomerwa Hopo Chingono. Takanga tasimudza nyaya mudare remajistrate kuti mhosva yanga achipomerwa haina musoro ikaraswa, tikatora mutongo wedare iri kuti unoongororwa nedare repamusoro. Saka mutongo wedare wamusitu wavirirana nesu kuti nyaya iyi yaifanira kuraswa ndokusendeka mutongo uyu parutivi.
Vakoltati vatiwo vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vatiwo mutemo wakashandiswa mukupomera Chingono mhosva mutongo uri kushandiswa kutsikirira vanopikisa hurumende pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Vamwe vakambosungwa nemutemo uyu vanosanganisira vaNgarivume, mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance vaJob Scala, mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere pamwe nenhengo yeboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborera Haruzivishe. Vaharuzivishe vari mujeri pari zvino uye vari kupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa wekugara mujeri kwemwedzi 14 mushure mekunzi vakanga vakurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. VaMabhenge vati mitemo haifaniri kushandiswa ichitariswa kuti munhu abuda mbamani.
Zvinokatya madzwa kumadzwa kuti ivo vasungi nevaruki vemhosva vanombonyanya kuufaririra chiiko mutemo iwoyo kana usingashandi zviri pachena samaonera atinoita aya. Ndosaka vazhinji vachizongoti mitemo isina maturo ese, mitemo yatingati pachirungu isiri aligned ku national constitution, mitemo inofanirwa kubvarurwa yobva yarasirwa kwakadaro uko kuitira kuti nyika irarame mune zvakanaka vanhu vachinge vachifara vasina anovambunyikidza kodzero dzavo nenhau dzemutemo inenge ichingoripo kushandiswa seshamu yekupura avo vanenge vachinzi vanopikisa kana kuti vanorwira kodzero dzevanhu.
Chingono uyo akagara mujeri kwemazuva 45 gore rapera zvitevera kusungwa kwaakaitwa nenyaya iyi achina imwe nyaya mumatare yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kuburikidza nezvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter pakasungwa mutungamiriri wesangano reZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya nenyaya yekunzi vakabatwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kubuda negoridhe rairema makirogiramu matatu vachida kuenda naro kuDubai. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare mufundisi wesvondo weGoodness and Mercy Ministries Prophet Tapiwa Freddy, vanozivikanwa zvikuru nezita rekuti Prophet T Freddy, vaziviswa nedare ra Major Street kuti kutongwa kwavo kuchatanga musi wandira 6 pamhosva yavari kupomerwa yekubata chibharo mutori wenhau ZBC Rutendo Makuti. Izvo zvinotevera kuziviswa kwaitwa dare nevachuchisi venyaya iyi kuti hurumende yapedza kuferefeta kwayanga ichiita nyaya iyi. Prophet T Freddy, avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi, vanonzi vakabata chibharo mutori wenhau uyu uyo akaremara kumba kwake kuMount Pleasant mushure mekunge vamutsvetsva akaramba, uye vanonzi vakamutyisidzira kuti vaizomuzadza mweya yetsvina kana akaramba kudanana navo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vanasikana nemadzimai echidiki mudunhu reMashonaland West vanoti vari kudzidza zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzezveutano pamwe nekudzivirira kubata pamuviri, sezvo vasingagone kuregedza bonde kana kuti abstain from sex. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vasikana nemadzimai aya vanove nhengo dzesangano resister to sister vanoti vari kudzidziswa zvakawanda zvinosanganisira zveutano, kusadanana nevarume vabvezera pamwe nekushandisa makondomu nekunwa mapiritsi kana kubayiwa majekiseni ekudzivirira kubata pamuviri nezvimwe zvinodzivirira kuti varorwe vachiri vadiki. Mumwe musikana wekukariba Rupafadzo Mugumbate anoti vari kudzidza kuti vasarorwe vasati vabvazera.
Isusa ndiri mayange yosangobwo kuchikoro. Saka sister to sister kuti batsira kuti saka sekuroro ma early marriage sichionawo ma problems asangana nawo vamwe vakadzi vatinenge tina ku sister to sister. Vakusanganwa nawo mudzimba ma vari kufundisa nevarume saka zvinongotipo shuzo kuti tingoita mabasa edu tisatisache zvekumhanya uroro.
Mabasa ari kuitwa nesangano ro sister to sister atendwawo na Sandra Chitsika.
Inini nyaya madhara ndakadzidza kuti aiwa madhara ari kuya kwatiri. Kuvana vadiki kuzoti bata pfungwa dzedu nayo like nezvima kuti tengera akanzwisa kuti vana vechidiki vari kuda zvinona mazepi zvinona havasi kuda kukoshesa mari kuitenga zvimwe zvinhu asi vanoda mazepi kunyanya ndobva vatiti vanouya kwatiri voti approacha vari kunzira yekutipa mari saka mari ndoyapinda mupfungwa dzedu tobva taona mudhara uye kuita wezera rangu ndomutora ndomugamuchira ndotanga kudanana naye ofichi hapana paanozoperera mukudanana neni andopedzisira asvika mukurara neni mukudii ndobva tasvika kuzoita nhumbu yekuenda naye kumudhara haabvume saka ndo zvimwe zvatakadzidziswa nzaiwa iwo uchirega kuchidanana nemudhara.
Muzvari Chitsika vanoti vari kudzidzawo kushandisa madande mutande zvakanaka kwete kutsvaka zvevakomana.
Ndobva tadzidziswa zvekare zvesocial media zvanzi ano echidiki mafoni ndo akonzeresa ende isusu tisu wacho tiri kutopa kuti mafoni atiti atisvise pane zvakaipa zvese zvekuzodana nemadhara nekuzodana nevanhu vausingazivi unodana nemunhu pafacebook hautomuziva hauite sei pandopatazidzidza nzi aiwa enda pasocial media unogugla zvechikoro kana uchiita zvechikoro.
Mukuru weSister to Sister mudunhu reMashonaland West Muzvari Olivia Modi vanoti vakasarudza vasikana nemadzimai emukariba sezvo zvakaonekwa kuburikidza neuwandu hwevana vasikana vari kusiya chikoro panzira kubva mubazi rezvedzidzo uye vasikana vari kuita vana vari vadiki kubva kubazi rezveutano.
Zvakatariswa izvo kuti mukariba district mune dambudziko remaschool dropouts machild marriages nema early pregnancies nehigh gender based violence kunyanya pakati pevanhu vane makore andataura nezvawa saka programu iyi iripo pakuderedza kuparara kweutachiona HIV kuderedza teenage pregnancies kuderedza maschool dropouts uyezve kuderedza njodzi dzinosanganikwa nadzo nevanasikana nemadzimai echidiki.
Muzvari Modi vanoti vanosangana nedambudziko guru retsika yevanhu venzvimbo iyi yechitonga isingaone kuipa kwekuroorwa kwemwanasikana asati abva zera sezvo vachimboripisana zvobva zvapera.
Saka culture iyoyo yavaizoripana nembudzi kana paine mwanasikana anenge aroorwa isusu tichitarisira kuti pakaitika dambudziko rakadaro mento anofanira kuripota. Saka mamento aisazoripota makesi akadaro nekuti inenge iri culture yenzvimbo iyoyo.
ndoma tambudziko atakambosangana nao asi mukupedzisira vakazenge vakuipota mana
sangano ro sister to sister rinodzidzisa boka revanasikana nemadzimai vechidiki makumi maviri kwegore rose vachiita zvidzidzo makumi mana nezvishanu pari zvino vane mapoka makumi maviri zvidzidzo zvavanoita zvinosanganisirawo kushandisa mari nemazvo kana kuti budget uye kuita zvemabhizinisi kuti vakwanise kuzviriritira ndakamirira studio 7 kukariba ndini Nunurai Jena
iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti kunyange hazvo vanhu vachifanira kugara vakangwarira nezvemhando itsva yechirwere cheCovid-19 inonzi Omicron havafaniri kubva vanyanya kuvhunduka sezvo nyanzvi muya dzezveutano dziri kuita tsvakiridzo yekuona kuti mhando iyi inokonzera matambudziko akaita sei Nyika makumi matatu nemasere pasi rose dzinoti dzave nemhando yeCovid-19 iyi Asi South Africa iri kushora danho rakatorwa neAmerica rekumisa zvarwa zvayo nezvimwe zvekuchamhembe kweAfrica kushanyira nyika iyi. Asi mukuru wesangano rinoona nezveutano muAmerica reCenters for Disease Control Amai Rochelle Walensky vanoti pakaiswa mitemo iyi vaizivikanwa kuti vainge vabatwa nechirwere ichi panguva iyoyo ndeve kuSouth Africa chete. Vanhu vakawanda muNigeria vanonzi vave kushandisa huni zvakanyanya sezvo mutengo wegas rinowanzoshandiswa wakawedzerwa zvakanyanya. Asi nyanzvi muya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze dziri kuyambira kuti izvi zvinogona kukonzera matambudziko mumweya wekufema uye kupa kuti masango agume ave magwenga. Vanorwira kodzero dzevanorarama neutachiwana weHIV AIDS vanoti varapwi havasi kuwana rubatsiro rwakakwana sezvaimboitika makore apfuura zvokuti vamwe vave kutadza kuwana mishonga yavo yakakwana izvo zviri kudzosera kumashure urongwa hwekuparadza denda iri panosvika gore ra2030 Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera
Munyori wesangano reZimbabwe HIV AIDS Activist Union Trust Amai Angeline Chiwetani vanoti matambudziko osangana nevarapwi anosanganisira kutadza kuwana mapiritsi akakwana nekuongororwa huwandu hweutachiona muropa kana kuti viral load.
Kuti tibate target yedu yatiri kuti kupedza nyaya dzekuparara kweutachiwana mugore ra2030 tinoona zvisingazobatiki kana zvinotevera zvisina kuadreswa zvisiri kutevedzwa kuwanikwa kwematest kits chaiwo eHIV nekuti patiri kuti 95% yevanhu vari kurarama neutachiwana ngavazive pavamire vanongoziva chete kudurikidza nekunge vatestwa saka kana matest kits kosina kutaura kuti 95 hatigoni kuibata tabva ipapo 95 yechipiri iri kutaura kuti 95% yevanhu vari kurarama neutachiwana ngavave pamushonga kana mishonga yacho ichimboita mastockouts ichimbonzi hakuna mishonga chimbomirai mozodzoka after 2 weeks chimboenda munosvaka kwakati izvozvo zvinototirakidza kuti hatigoni kuenda kunorecharge the next 95 because the moment yekuti mishonga hakuna hatigoni kuvavarira kana kuti titi regatingoti tombofanira kupai maparaseti muchikavhiridza kushayika kwamaARVs hazvitopindirani
vamwe vanorarama nehutachiona weHIV AIDS vakaita sava Sebastian Chinaire vekuWarren Park D vanoti vave kutya kutaura mamwe marwadzo avanenge vachinzwa sezvo vamwe vakoti vasiri kuvabata zvakanaka
hakunetsa futi ndezvekuti izvo kana ukaona combination yemapirizi acho isiko vanenge kutaura kuti ndoenda kunotenga havana basa kuziva kuti munhu uyu state yaanaye munhu anokwanisa here kutenga mapirizi kana kuti kwete takuona kuti attention yataimbopuwa pakutanga tichitanga kuya mapirizi zvaungooneka here kuti izvo HIV is now a manageable disease havachatipa attention yavaipa kubvira pakutanga paya
asi Amai Chiwetani vakurudzira vanorarama neutachiwana hweHIV kuti vasatye kutaura mamwe matambudziko avanenge vainawo nekuti anozokanganisa hutano hwavo zvakanyanya
dambudziko rekushayikwa kwemishonga kuzvipatara rinoda chete rinokwanisa kuzivikanwa kana vanhu vakaripota kutitaurira kuti chipatara chakati ndashaya mushonga yakati chipatara chakati ndashaya mushonga yakati vanhu vedu vakawanda vanongoti akasvika pafacility akanzi mushonga hapana wobva angoita uten wotodzokera
vabenjamin mazhindu vekubudiriro varikuchema-chema kuti dzimwe nguva varapwi vanopiwa mishonga inokamurwa kubva mumabhodhoro zvokuti haapedzi mwedzi.
Mishonga inowanikwa yakasiyana-siyana. Mimwe inenge isina kukwana, mumwe unenge asina kupuwa mishonga yake yakakwana, onzozoya kutora mawiki anotevera. Vamwe vanovhurikawo chibhotoro vachipiwawo mishonga isingakwanisi mwedzi yakati wandei.
Amai Chiwetani vanoti mapiritsi ezvirwere zveshuga, high blood pressure, asthma nemagomarara akasiyana-siyana anogona kunge achivhiringa utano hwevamwe varapwi nokuti anogona kunge achikurira mishonga yeHIV AIDS. Pari zvino vanorwira kodzero dzevanorarama nehutachiona hweHIV AIDS vanoti mari zhinji yave kushandiswa mukurwisa chirwere cheCOVID-19, izvo zviri kupa kuti rubatsiro rwemari yekurwisa HIV hudzikire. Asi vachitaura pazuva rekucherechedza vanorarama nechirwere ichi, mutevedzeri wegurukuta rezveutano Dr. John Mangwiro vakati hurumende iri kufara rwayakaendesa mukurwisa chirwere cheHIV AIDS. Vanoti izvi zviri kuonekwa nekuti huwandu hwevanhu vakuru vatsva vari kubatwa nechirwere ichi hwakaderera nezvikamu zvinodarika makumi mana nemaviri kubva muzana, kana kuti 42.1%, zvikamu zvinodarika makumi maviri nemaviri kana kuti 22.4% muvana vadiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Kunetsana pakati pevatungamiri veZIFA neveSports and Recreation Commission kunonzi kwavakanganisa gadziro yemaWarriors yemakundano eAFCON 2022 ari kuitirwa kuCameroon. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Kunetsana pakati peZIFA neSRC kuchiri kuenderera mberi, uye SRC yakanyorera FIFA tsamba ichizivisa nezvekumisa bhodhi reZIFA basa. Nekune rimwe rutivi, ZIFA mutsamba iri maoko eStudio 7 yakakwirawo kudare reAdministrative Court ichipikisa danho reSRC rekumisa bhodhi rayo basa. Izvi zvave kukanganisa zvikuru gadziriro yemaWarriors. Manaja wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti chikwata ichi changa chifarira kupinda mukamba musi wa15 zvita, asi izvi hazvichakwanisika nehondo dziri kuitika pakati peZIFA neSRC idzi.
Taitarisira kupinda mukempi musi wa15 December, asi nezviri kuitika nguva dzino idzi pakati peZIFA neSRC zvakuita kuti timbochinja marongero atanga takaita kuti
vamupandare. Vanoti chikwata ichi chave kuzoungana zororo reKrisimisi rapera, uyezve hapasisina nguva yekutamba mitambo yekuedzana masimba sezvavaive varonga. Asi vamupandare vati vachanotsvaga havo zvikwata zvekuedzana nazvo masimba vasvika kuCameroon.
Tiri kutarisira kuti after Christmas kana zvichiita tongoenda kuCameroon, tobva tagarira ikoko totsvaga kuti mitambo nedzimwe timu dzisiri mugurupu nesu totamba nadzo tiriko kuCameroon ikoko kusvika mazuva edu ekuti titambe mutambo weAFCON akwana tiriko kuCameroon.
But ivo kunyange hazvo Zimbabwe isati yave nemurairidzi, vakaendesa mazita evatambi makumi mana sezvakatarwa neveCAF apo pachasarudzwa vatambi makumi maviri nevatatu vachaenda kuAFCON.
Takaendesa mazita evatambi 40 musi wa15 November, iro rinova zuva ranga rakatarwa neCAFU kuti mateams ese achange achitamba kuCameroon anga aendesa mazita avo 40. Apo pachazosarudzwa 23 avo vanenge variko panotanga mutambo.
Vatambi ava vakasarudzwa naNorman Mapeza, uyo airairidza maWarriors mazuva ake basa asati apera. KuAFCON, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa che Live Talk na 8 PM tiri kutarisa mhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron, uye tichazeyawo nezverufu rwemurwiri wekodzero dzevanhu Dewamavhinga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai edu anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela njengabule mkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 Mpalakazi 2021 ngiphathethe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ilei bayithi fourth wave khanya ilamandla kakhulu liyaxwayisa-ke ukuthi lingabe lokhe lihlangana liphefumulelana liduze lingagqokanga amamaski lokungahlanzi izandla. Liyaxwayiswa kakhulu ukuthi lingahambi liyenzisa iminye eminye lapho kulabantu abaningi khona. Lingaqali mahlabezulu sesisengozini embi kakhulu.
Ngokuqhamuka kumkhakha womisha womicron obikwa usukona eZimbabwe, abantu baxwayiswa ukuba nabaziphathe ngonanzelelo ukuze bengathelelwa icoronavirus.
Zibuhlungu kakhulu sithi dudu emdenini wakhe alale ngokuthula ubaba uMavhinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu ustrath isilwela ukuthi sizikhule njengabantwana baseZimbabwe.
Izizalwane seZimbabwe sezethule udana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalowo obesaziwa ngokulwela amalungelo oluntu uMnumzana Dewamavhinga. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza laphuma ezambuzini awesuka ndawana yonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umqondisi obona ngehlelo ezokumelana leCOVID-19 eZimbabwe uDr. Agnes Mahomva uthi okwamanje izethekeli loba abaphindela ekhaya abakaqalisi ukubanjwa ngamandla okubana bahlolwe ukuthi balalo kumbe hatshi nigciwane leCOVID-19 lapho besehla indizamtshina kumbe emngceleni yelizwe. Uqhubeke ethi lesiqondiso sokuthi bahlaliswe bebodwa okwensuku ezilishumi bengahlangani labanye kuquarantine laso kasikaqali ukusebenza. Kunje ngokutshona kwelanga layizolo kuhlolwe abantu abedlula amakhulu amahlanu 523 abatholakale bele-COVID-19 kwafa oyedwa. Inani lasebetholakale beligciwane leli lokhu laqhamukayo elizweni selikunkulungwane ezedlula ezilikhulu 139,046, okulinani eligoqela inkulungwane njalo ezedlula ikhulu 128,868 zabaphepha kulomkhuhlane. Umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo uDr. Solwayo Ngwenya kwayisa abantu ukuba nabaqhubekele phambili belandela iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa lomkhuhlane njengoba lo mkhakha omutsha owe-micron ubikwa usukhona eZimbabwe njalo usidla ubhedu.
Yebo mahlabezulu, lokhu ukuthi ngilazise ukuthi sesisengozini embi kakhulu umkhakha lo we-omicron lo i-variant entsha le-coronavirus. Ubhubhane lolu lubi kangaka, kukhanya solumemetheka kakhulu, solulamandla okwedlula konke lokhu esaqalisa sikhuluma ngenhlandla lezi ze-coronavirus ezidlileyo. Leyi bayithi yi-fourth wave ikhanya ilamandla kakhulu. Liyaxwayisa-ke ukuthi lingabe lokhe lihlangana liphefumulelana liduze lingagqokanga amamaski lokungahlanzi izandla. Liyaxwayiswa kakhulu ukuthi lingahambi liyenzisa iminye eminye lapho kulabantu abaningi khona. Lingaqali mahlabe zulu sesisengozini embi kakhulu. Amalanga la abuyayo lamaviki la abuyayo abantu abaningi sabesisengozini. Yikho siyaxwayisa ukuthi litshintshe izenzo zenu elizenzayo. Lizama ukuthi bona ukuthi ingozi le esibuya esilandayo le. Nxa singananzelelanga iza kuqeda imphefumulo yabantu abaningi.
Lo bekungu-Dr. Solwayo Ngwenya wesibhedlela sempilo kobulawayo. Isizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zethule ukudana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalowo obesaziwa ngokulwela amalungelo oluntu uMnumzana Dewa Mavinga. UThuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe esisuka enhlanganisweni ezizimeleyo labantu nje sebechaza umuyi uDewa Mavinga njengeqhawe lezamalungelo oluntu. Umgcinisihlalo webandla leMDC Alliance kwele South Africa, uMnumzana Trustin Ndlovu, uthi akulahlekelwanga iZimbabwe kuphela kodwa uluhlu lonke lwezansi yezwekazi leAfrika.
UDewa Mavinga bekuyiqhawe lethu, isigayigayi somzabalazo. Bekuyindoda beyimele amalungelo eluntu. Bekuyindoda boyithola kuzo zonke indawo la kukhulunywa khona ngamalungelo, la kukhulunywa khona ngokuthi abantu kumele bangene kanjani enkululekweni entsha eZimbabwe. Indoda boyithola ku-United Nations, ungayithola ku-SADC nakuma-Civil Society. Indoda beyithembekile, beyikhuluma ngokuzinikela, ngokuzikhandla.
UMnumzana Brian Muziringa owabalekela ukwephulwa kwamalungelo akhe eZimbabwe uthi akasazi ukuthi sebezalwelwa ngubani.
Siphethwe ne-Sad News phezu kwe-death ka-comrade Dewa Mavinga. Asazi ukuthi sizothini, but yena uDewa, comrade Dewa Mavinga, wayincedisa abantu from Zimbabwe and different countries. It's not easy ukuthi abe repressible. Very sad news as.
Ngakwelicele uMnumzana Nkosilathi Ncube uthi uMnumzana Mavinga ubengubizwa sabele yonke indawo lapho bekulwiswa khona ezoncindezelo.
Zibuhlungu kakhulu sithi dudu emdenini wakhe alale ngokuthula ubaba uMavinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu kustruggle silwela ukuthi sizikhule njengabantwana baseZimbabwe.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Inches asithi yena othi basele bethidibele.
Bekasiduduza kabi ukuthi siyenze umsebenzi wamalungelo abantu, sinefocus njalo nje futhi sibe abantu laba bangathandi ukuba corrupt noma ukwenza izinto nendlela ingasiyo.
Inhlelo zokuxhumana ebulenjini beinternet zigcwele ngamazwi enduduzo avela kulabo abebesebenza lomuyi. Labanye abazi imisebenzi lempilo yakhe. Isikhulumeli semuli yakwaMavinga ovezwe kuphela ngokuthi umfowabo uPanashe ubethembisile ukuthi uza kwethula umbiko ngamalungiselelo omngcwabo kanye lokuphendula umbuzo obumayelana lembangela yemfa, kodwa lo mbiko ubungakethulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Kumalo.
Izakhamizi zakobulawayo zithi udubo lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza laphuma ezambuzini awesuwa ndawana yonke ngokunye osokubanga ngamandla okuqhamuka kwesihudo leminye imikhuhlane edolobheni leli. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo. Isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Obert Mpofu ongene ngolwesihlanu eplazini elathengwa uMnumzana Siphosami Malunga labanye bakhe uthi akasuki esidakeni farm eNyamendlovu ngoba unikwe ingxenye yaleli plazi nguhulumende. UMpofu uthi izisebenzi zakhe kunje sezilima kwenye indawo yeplazini leli elathengwa ngomnyaka 2017 nguMalunga Usoma bizimisi mnumzana Charles Moyo, lo mnumzana Zefania Dlamini, ingcweti kwezokulima njalo ofundisa eNational University of Science and Technology eNasti. Umalunga, umtakamuyi Sidney Malunga, wanikwa isicoco seqhawe lesizwe, wangcwatshwa emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre eHarare. Umpofu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ule ncwadi ayinikwa nguhulumende emvumela ukubana athathe ingxenye yepulazi leli.
Uthi esintwini ukuthi ungayizwa siduma kakhulu isizadabuka.
Yes.
Engadeleli. Yena ngumuntu womthetho nxa kudokta ulolilawyer. Kakuhamba kwenzeka ngomthetho osemabhukwini kahulumende kumbe welizwe. Nothi uthi abesihlambaza so ngokuthi uzaba le problem yokuthi even asebenze nzima nxa esithi ngeyakhe iplazi yami.
Ye, ngokutsho kwakhe uthi walithenga iplazi leli kumlungu elama-business partners amabili.
Ngalethe incwadi zonke zonezo azinika iministry. Ngasithe esigila ngakho lokhu sithina sidila le ministry. Kathesi kutangi lama-plazi njengokuphena hami kahambe abatshengisa ukuthi iwaphi ama-plazi akhona. Yazi ukuthi umuntu olamange ngumntwana ongaka then kutsho ukuthi vele somebody ongathi ungekho credible. Angila plazi nanxa ele plazi kali-display njenge-offer lethiwa ilokuzayo. Aso sithutha somuntu ngiyenza into esemthethweni and azange ngenza into yokuganga. And asifiso sami ukuthi ngenza into yokuganga.
Yes.
Ngenza izinto ezisemthethweni ngabe kangenza into ezisemthethweni ngabe kangikho lapha engikhona. Kodwa ukuthi yena azame ukuqasa ukundihlambaza ukuthi yena athenge abantu ukuthi benze kona sekwenza kuzamhlupha phambili.
Singathi vele awuphumi khonapho sungenile sungenile.
Ah no, mina ngizakhishwa nguhulumende. Ngaphuma entweni engayi-applyela kudaladala banginika asimi ngedwa kulantu abaningi abaphakathi lapha. You see, so uhulumende ngiyoza ngikhipha nxa esevumela lo malungu ukuthi yena iplazi ngelikamalungu. Angikholwa ukuthi likamalunga mina ngangingumgavana ngahlala isikhathi eside lapha. Ngiyalazi ngiyakwazi kwahamba njani. Ngiyabazi labosundelis ngiyakwazi ukuthi ulokuzeni uwaramba wezani. Ngiyakwazi konke engangenzi isithutha ngisozithutha. Ngikamkavela kuphunywa laphana. Nxa esithe ca abantu kuzaphunywa njengoba enethembisa ukulwa kalwe thina siza kwenzelandela umthetho esiwunikwa nguhulumente.
Umnumzana Obert Mpofu unobhala weZANU PF ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Abanikazi bepulazi leli bathi bakhangelele ukuba baphanyeke udaba lolu emthethwandaba kunsukwana ezilandelayo. Isithunywa somthethwandaba sisanda kuzama ukususa umnumzana Dumisani Matsivanyati epulazini leli. UMatsivanyati wangena esidakeni farm esithi laye wanikwa imvumo nguhulumende ukubana athathe ingxenye yalo. UDlamini uthi baningi abafuna iplazi leli lapho abalima khona amatamatisi lokunye asebekuthengisela uZulu.
Iplazi leli saziswa ukuthi lathathwa nguhulumende nyakenye. Lathathwa ngokungekho emthethweni ngoba thina njengabanikazi asaziswanga ngenjongo yokuthi selithathwa. Sabona ngabantu be-Ministry of Lands lonyaka ngoJuni sebethwele izikhonkwane bequma iplazi. Kuthiwa liqunywa nje liphiwa abantu abangu-14. Labo bantu kabaqanjwa ngamabizo. Sibabona nje sebengena bephuma eplazini lethu. Abanye sebesakha izindlu, abanye sebelima, abanye bangabaphambula amanzi esiwapompayo sithelela ngawo izilimo zethu. Lokhu sokusiphambanise kakhulu sesehluleka lokuthi silime ngendlela ebesihlele ngayo ukuthi sizalima lonyaka.
Ye, baba Dlamini bangene nini vele khonapho eplazini?
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi eplazini bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engeka-former minister u-Obert Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yentambama. Ngomgqibelo sibone sokungena itharakita isizolima kweyinye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni kungakafiki ikhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho balokhu bavukele khona baqhubeka ngolima kwabo. Asikhulumisani labo siyabekela ngoba ukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo.
Umnumzana Zeva niyadlamini ngomunye wabathenga iplazi lesidakeni farm eNyamendlovu. Limuzwe ixoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Kulive Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngalesi sikhathi sokuqhamuka kumkhakha omutsha owe-Omicron. Ngesikhathi ilizwe libhekana lodubo lokusetshenziswa kwezidakamizi ikakhulu kwabasakhulayo osokuphazamisa isizwe lemdeni, abezempilakahle labo sebekubone ufanele ukuphatheka kumikhankaso yokunikeza ulwazi lokuhlola lokucebisa uzulu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ezibona ngokuhlolwa kwabasebenzisa isidakamizi bathi sokulumkhuba omubi abawubonayo upakile eZimbabwe ikakhulu kwabatsha abasebenzisa isidakamizi ngokuhlanganisa imithi lokunye ukuze badakwe kakhulu. UDokotela Nkululeko Dewa okhokhela enye yenhlanganiso ezikulu umsebenzi eyeRua Inner City Mission uthi lokhu kusuka kudale inkinga.
A lot of active users apparently develop some secondary complications due to exposure to drugs.
Abasebenzisa ama drugs abaningi bacina besiba lama complications athile ngokuhlala bewasebenzisa.
Uthi kanjalo kuqakathekile ukuba abantu benelise ukuhlolwa ingakhulu bengaba lezitshengiselo zokwehluleka ukuphila kuhle bengathathanga okudakayo lokho ukuze bethole usizo. Kunje uthi inhlanganiso yakhe isimanyane lesibhedlela esikhulu seParktown Hospital emzini weWokuta Falls eHarare ukuba belwisane lalolu dubo. Umongikazi omkhulu oqondisa umsebenzi wokucebisa engu-lead counselor uSister Hendrina Chitsama uchasisa ngabakwenzayo.
Counseling, we are doing it free for the first sessions, but ongoing we encourage.
Senza i-counseling mahala okwamanje kubanga lakuqala siphathise sebeku rehabilitation.
Uthi kulo msebenzi sebenelisa ukuphathisa imuli eziningi njalo bengena lasesikolweni. Ethi balakho njalo ukuyaphathisa lapho ababizwa khona ukuba bebuye ezindlini zabo ukuphathisa. Ethi esigabeni sakuqala kukuhlolwa banakho ukuhlolwa bengabhatalisi kodwa bengaba lembhadalo encane engadingakala ngesikhathi lapho kuyabe kusilela imitshina khona. Uqhubeka ethi kulokho asebethe bahlangana la kho kukhomba ukuba lolu dubo luhlasela abantu abatshiyeneyo.
The ages that are mostly affected from our experience is now 18 to 50 years.
Abakulolu dubo kakhulu ngabaphakathi kweminyaka engu 13 years kusiya ku 50 years.
Umnumzana Albert Mazulu olwela amalungelo ezakhamizi zeHarare uthi lolu ludubo asebelesikhathi belisana lalo. Ethi ludinga ukusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezijeneyo zempilo ukuze luqedwe.
Ngoba singakhangela siyabona ukuthi abanye sebephambana lengqondo, abanye sebecina begula sibili ngendaba yama-drugs. Sifisa ukuthi ngabe even abezinsonto bengeze intshumayelo lemfundiso mayelelano lezidakayo nokunceda ikakhulu abatsha.
Izingcitshi zithi izizathu zokusebenzisa izidakamizi ziningi kakhulu ezigoqela ukulingisela abanye, ukuyengwa, ukusilela kwemisebenzi, ubuyanga, ukufuna nje ukuzama okwenziwa ngabanye lokunye. Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba izidakamizi esisetshenziswa ngabantu abaningi zigoqela ezihotshwayo ama-inhalants, umtoriro, i-crystal meth, imithi yokwelapha inhlungu yama-painkillers, i-tick, i-cocaine, imbanje ezibhenywayo lezifakwa ekudleni, imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engaba ikuma-prescription okuthiwa ngama-prescription drugs, Abezempila kahle bathi sebenanzelele enye into edanisayo yokuthi amantombazana amaningi lawo asesebenzisa okudakayo agcine sehlukunyezwa ngokwecansi kumbe ukudlwengula. UZulu agcine sebabona njengabantu abangelambeko inkanti kungayisikho ubona labo bedinga uncedo. Uhulumende uthi uselunanzelele lolu dubo ngakho ke usethatha amanyathelo okubumba ikomiti ehlanganisa ke abengatsha zakhe ezehlukileyo i-interministerial committee yabaphathi ntambo ezahlolisisa lolu daba lwezidakamizi osoluphazamisa ikakhulu abatsha abayinsika yelakusasa yelizwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Inkokheli zomdabu labalimi basebulilima bamukele ngenjabulo uhlelo lwentasa olokubatholisa inhlanyelo lomvunjiso wethu lubasize kakhulu ngoba bebengenelisi ukuthenga inhlanyelo emavinkileni athengisa ezowulima. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo esebulilima.
Abalimi bebulilima njengabo bonke elizweni jikelele sebephakathi kokulima ngoba seliqalile izulu ukuna njalo bathole inhlanyelo phansi kohlelo lweintwasa. Unkosikazi Sifiso Moyo ebulilima uthi isimo emangweni wabo sihle kakhulu ngoba balungiselele abalimi abanengi bachayile ugajopo.
Emasimini khathesi sikhangele ukuthi izulu liyana sichayile ugajopo owamagodi sikhangelele ukuthi nxa lingaqhubeka lisina lisiya phambili sizathola futhi. Inhlanyelo siyitholile ekuhulumende usiphile lekonke lefertilizer. Ngithole ama 5 kg amabili awenhlanyelo awumumbu, ngazothola i 5 kg yendumba, ngazothola i 5 kg yamazambane, ngazothola ibhinzi zenkomo.
Unkosikazi Sibongile Nkiwane osuka eThekwane uthi sebenzile konke okusemandleni abo elethemba lokuthi kuzaba njenganyakenye lapho abathole inhlanyelo phansi kohlelo lunye.
Hayi mina masimini amandla alihlupho ngingazi abanye kodwa kimi hayi noma lingabuyanza kukhulela lukhula ngiyazilimela ngumama wafundisa ukuthi lima. Inhlanyelo yokulima siyiphiwe ngabalimisi ekagajopo kodwa mina yile yami. Mina ngikhanya ingcedile ngoba lo mnyaka ophelile ungcedile ngibe ngumama sibithi hayi intombi.
Kodwa unkosikazi Samaria Nkomo esinye njalo isakhamuzi sebulilima yena ukhala ngokuthi ayitholileyo inhlanyelo iphehliwe.
Hayi inhlanyelo ngiyiphiwe sibili but iphehliwe. Ikho ngikhala ukuthi ngenxenye ngiyafaka lapha ningamili kanti ngokuphehlwa kwayo. Ngisiphiwa 10 kg inyawuthi le-cowpeas, cowpeas le-spray.
Ukhansela kawa 21 kondiweni unkosikazi Nani Ndlovu ukhala ngokuthi akakalutholi uncedo phansi kweintwasa.
Inhlanyelo siyitholile but yamazambane esikade siyikhangelele sibi kakhulu asiyitholanga. Esiyitholileyo yonke leyinye besivele siyithenjisiwe siyitholile ngaphandle kwemazambane le-sunflower esingakakutholi ammonium nitrate. Besizama ukuthi sibe sikhuluma labalimisi bethu ukuthi nxa kungabe ikhona ama-inputs lawo aphangise ukubuya ngoba izambane lifanele lihlanyelwe right at the beginning kuze livuthwe.
Unduna Jabulani Ndiweni Mphini uyaluncoma okwamagama uhlelo lweintwasa.
Ya kakhulu and sibona lwenza kahle kakhulu because most of them bathi hayi kuyathola uyenza uthola amabele amaningi lana ukulima nge-tractor so whereby it reduces ama-cost so you are happy about uhlelo lwefumbuza. So I think it's helping a lot abantu bazuza kulo so inhlanyelo sebeyitholile sebeyifakile phansi and the program is producing smoothly.
Unduna Gandani Mikhawu Zenzo Magutshwa ukhala ngokuthi iningi alikatholi inhlanyelo lomvundiso emangweni wakhe.
Hawu ukulima kasikaqali sejoba izulu liphuzile kukhona li inhlanyelo sisayikhalela ngoba abantu bebengazuzanga okuqondileyo. Isikhathi esiningi yayiphuze inhlanyelo ukubuya singazi lonyaka kumbe sizayaphakisa ukuyizuza abantu ekulimeni bazibisele. Ngikhuluma ngisezenje nje laba bamagodi vele sebehlanyele Leli zulu liqalise ukuna inhlanyelo siphazi sinethemba ukuthi izaphuma. Akusoze kubotshakala inhlanyelo. So sisacela ukuthi laba benelisayo ukuthi bangasicedisa ngezinhlanyelo bancedise ngokuthi ifike masinyane ebantwini wayisebenzisa isikhathi sesekhona.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima i-Agricultural Rural Extension Services yilo oluqhuba lolu hlelo labalimisi ezweni lonke lapho abantu abadlula izigidi ezimbili sebethe bafundiswa ngohlelo lwe-intwasa batholiswa inhlanyelo lomvundiso kanye lemithi ebulala imihogoyi emizameni yokumelana lokuguquka komumo womkhathi osokukhathaza abalimi ezweni. Ngimele iStudio 7 sebulilima ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo sebephange bazitholela isipho sekhisimusi abalendele beqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum lona eliphakamise ingezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenze elengezi Platinum Stars. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngokwesibili kubeqembu le-FC Platinum liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup selokhu lomncintiswano wavuselelwa ngomnyaka 2014 njalo umqeqeshi walo uNorman Mabheza ubonge kakhulu abalandeli baleli qembu ngosekelo lwabo.
Kuba landeli bethu ngithi ngihlala ngisitsho ukuba bayinsika yethu selokhu ngafika kuleli qembu sasilimuli eyodwa njalo isigcogco lesi sipho sabo sekhisimusi.
Ngokwesithathu kuba zombili i-FC Platinum lenkezo Platinum Stars zifinyelele kufinal yenkezo yeChibuku Super Cup njalo elengezi ile liphakamise inkezo ngo-2016 ikanti nyakenye linqotshwe ngele Highlanders nge-1 kanya. Iqembu le-FC Platinum lithole inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola aseMelika ngokunqoba elikwenze kumncintiswano walo nyaka weChibuku Super Cup. Kusithi elengezi Platinum Stars lona lithole inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Amaqembu aphelele kusigaba sesemifinal ele Cranbourne Bullets kanye lele Dynamos wona athole inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu. Kusithi lawa aphelele kusigaba se-quarter final athole inkulungwane ezilitshumi lanhlanu. Amaqembu alitshumi aphelele kusigaba sezibaya wona athole inkulungwane eziyisikhombisa. Umdlali weqembu le-FC Platinum uBrand Banda nguye okhethwe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye kufinal njalo uthi bazabopha ziqine ukuze la kumidlalo yeligi kube yibo abaphakamisa isicoco.
Esiza kwenza ukuba sizasebenza kanzima njengalokho esikwenze kulomncintiswano okudale ukuba siphakamise inkezo yeChibuku.
Iqembu le-FC Platinum yilo elicine ukuphakamisa isicoco seligi ngomnyaka ka-2019 njalo bese lileminyaka emithathu ilandelana lokhu lisiphakamisa okutsho ukuba yilo ebelimela ilizwe ngokumncintiswano we-CAF Champions League. Ukunqoba kunkezo yeChibuku kutsho ukuba iqembu le-FC Platinum selithole ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup. Imidlalo yeligi iqhubekela phambili ngolwesithathu lapho yabe ingena khona kuviki yesithathu njalo kulomdlalo owodwa ozadlalwa phakathi kwele Harare City kanye leleyada. Eminye imidlalo yeviki lesithathu yePremier Soccer League izadlalwa ngomgqibelo ukuthi eminye yakhona iza kuba khona ngesonto. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Bazitholela isipho sekhisimusi yabalandeli beqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum lona eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenze elengezi Platinum Stars. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiba lolu daba ngokugcweleyo. Singekehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela ngokuqhamuka komkhakha omutsha we-Omicron obikwa usukhona laseZimbabwe. Abantu baxwayiswa ukuba nabaziphathe ngonanzelelo ukuze bengathelelwa i-coronavirus. Izizalwane zeZimbabwe sezethule ukudana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalowo besaziwa ngokulwela amalungelo oluntu, uMnumzana De Wamavinga. Izakhamizi zakobulawa izikhala ngodubo lokudubuka kwempompi yezithwala amanzi alengcekeza alalawo aphuma ezambuzini awesuwa ndawana yonke. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo umpracticist Jeremiah and City asidibaneni njalo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lila.